Mwongozo utatangabatira vana vachangavachinyora zvamanishoni gore rino reOlevel. Vana vavarike vachidzidzisirwa pamaWhatsApp group dzakavarira nhasi. Hatiri kuzogumira paOlevel. Tiri kubatanidza vana vegrade 7 nevaadvanced level. Asi pavhuko vatatanga nhasi taona kufarira kwatangoita pane vana 520 vatotanga kupinda mumaklasi edu. Vakakwanisa kudzidziswawo zvichienderana nemavariro ataita urongwa hwedu.
Zvidzidzo zvingani zvaitwa nhasi uye vana vari kutarisirwa kubhadhara mari here?
Nhasi kwangoitwa masabhijo akati anenge mashanu, asi vana vazhinji vari kuedza kufarira chirongwa ichi. Urongwa uhwa vana ava havasi kubhadhara, asi mawewishazi anoda kuzobatsira varairidzi nedhata ndoari kupota achimutumira kuti varairidzi vanenge vachidzidzisa vawanewo chouviri kuti vakwanise kudzidzisa, nekuti dhata racho remuzimbabwe riri kuti turei.
Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai?
Ipe vana dzidzo muZimbabwe. COVID-19 hongu yakadzisirasa, asi parikuratidza kuti hapana humwe urongwa huri kuitwa hwekuti ruzhinji rukwanise kuwanawo dzidzo. Tirikuona vana mumageto vakutanga kuita maearly marriage, vamwe vakuita madrugs nezvimwewo zvakasiyana zvinenge zvoita kuti vatadze kuzodzoka kuzvikoro kwazvinenge zvavhura. Zvakadanora tiri kutora rendere kuita kuti tikwanise kuchengetedza vana varambe vachidzidza, kuti chero zuva razonsune mazamanishoni vanga vaine kamuukagadzirwa kazvinoita.
Tinorangarira kuti varairidzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi, muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichocho?
Hurumende haina kupindura, haina chairi kuita chinobatsirika kuti tikwanise kuwana mari yepamadhadhekutani ipapa. Ndosaka tapedemba nemawowisha tobatsira kuti varairidzi vakwanise kubatsirika. Vamwe vabereki vanenge vaine vana vari kujoina vari kubatsirwa nedhata kana vainayo, vamwe vanenge vasinawo vanobatsirwa nevamwe. Asi hurumende chaiyo hapana chaitaita.
Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana masaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei?
Idambudziko huru rinototifungurudza mwoyo. Tinofarira kuti kune vashoma variko kumaruwa vanowanawo maWhatsApp vari kubatsirika. Asi avo vachinge vasina akiresi yemaWhatsApp tiritori mudishi rekufunga tichivonga pamwe chero kuti tingaita sei kuti vaonawo dzidzo. Asi mukavereka mugwaro redu reeducation in emergency chat tanga takaisa maproposals akawanda anogona kuitwa, kusanganisira mamobile library nezvimwe zvinokwanisa kuitwa kuti vana vemusha vawane dzidzo.